zwap.com.
Blessings to the man selector name.
No limit.
Lost nation.
Some don't look at Chichi. Savati nation go. Kushika vati ndam satanist. Ndicho pisa zwe kufamba ndichi buda misti. Vakaromba vachiti rombe. Ndiche so Kristu. Zvimwe ndizvine ma Kristu. Kushika vati ndam satanist. Ndicho pisa zwe kufamba ndichi buda misti. Vakaromba vachiti rombe. Ndongoti vanhu muno tembei. Tembei, tembei. Chingoti vanhu muno tembei. Chekuita tsiva mutemberi. Vaingoti vanhu muno tembei. Tembei, tembei. Vaingoti vanhu muno tembei. Chekuita tsiva mutemberi. Ipapo mwari vachaseka rafu. Vachiti pamwe dai vakangosika madhafu. Tine tsono yepagrafu asika rafu. Vanhu vanowanza rafu. Asi kusvika vakugaira zvaizi ii. Gaya ipapo ndenge ndatorwepi. Kana kusina chiriko isu twendepi. Kana vasiko zvino isusu twendepi. Kusvika vatinda mulumi. Motanda negumi muchiflexa pamuri. Motova neuniforma exis unruly. Don't know what do you mean. Direga nvire kure nebundu parurimi. Kusvika vatinda musatanist. Ndichapisa zvekufamba ndichibuda misti. Vakaromba vachiti rombe. Ndongoti vanhu muno tembei. Tembei, tembei. Chingoti vanhu muno tembei. Chekuita tsiva mutemberi. Vaingoti vanhu muno tembei. Tembei, tembei. Vaingoti vanhu muno tembei. Chekuita tsiva mutemberi. Vachingoti muregei anenge gwara. Asi bara tichikuchidzira mara. All these niggas vanoshurudzira maka. Ndichapisa muchakuchidzira baka. Kawanza kodo nchatifarira mukaba. Vamwe vanoti pane zvese izviwaba. Ndakapikira kumira pazvibaba. Mira nezvibaba. Mira nezvibaba. Mira nezvibaba. Munotamba here bvudzi kureba moti hashando Samson chikwee pakunyepa muchigana zveukreso yee pakufema muchipona nemakapso mee pakurema njata koti ripa kamso.
ZWAP.com.